zvisina ine kupisa kwakanyanya kunge kuchiita kunze zvuru nezvuru zvevatsigiro vebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC zvaungana munhandare yeDuliwadzimu mudhorobha reBait Bridge kuti zvinzwe mutungamiri webato iri vachamisa vachitaura mashoko ekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzemabai election. Sezvavari kugara vachitaura mazvano, vachamisa vati vane chokwadi chekuti bato ravo ndiro richatungamira hurumende mushure masarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika gore rinouya. Vati bato ravo rine gwara rakajeka rekuti nyika ibudirire, vakati dhorobha reBait Bridge rakakoshera nyika nekuve kwaro pamuganhu zvekuti upfumi hwaro hunofanirwa kusimukira kwete kuti zvinhu zvose munyika zvive zvinoitwa muguta reHarare.
Devolution of power. Vanhu vane maresponsibilities vanaplawayo industrial capital, vanagweru administrative capital, Bait Bridge border capital, Harare inenge iriko iri commercial capital, so that each and every city inenge ine zvainowanawo. We devolve power, we devolve development. Ndomagadzira toda kuita nyika yedu. Munowirira nazvo here?
Vachamisa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vanyorese kuvhota, kwete kuti vavhote musarudzo dzemabi-election chete, asi kuti musarudzo dzichaitwa munyika mose gore rinouya. Vati vanhu havafanirwe kuora mwoyo nekutyira kuti sarudzo dzichabirirwa vachiti vanhu vakavhota neuwandu hwavo izvi hazviitike.
Muri kuzviziva here kuti munhu anga achigadzira nyaya iri pamberi anofanira kunge ari registered as a voter? Ndinokumbirisa kuti muzive. Vamwe ndinokunzwai muchitaura haiwa kuvhota hakuna kwazvinochinja. ZANU-PF inobira mukarima nepakuru, hakuna gudo rinokubirai, chero rikaba munoriwana rakarara mumunda. Saka toda kuti tese tinyorese neuwandu hwedu tiende kunovhotera apa.
Vachamisa vati bato reZANU-PF harichina chitsva charingati ringakwanisa kuita munyika mushure mekutungamira hurumende kwemakore makumi mana nemaviri. Vashorawo nyaya yemhirizhonga vakati kukwikwidzana mune zvematongerwo enyika kunofanirwa kuitwa murunyararo.
Tine urombo nemukomana wedu akashayika anonzi Bonani Ncube, asi chandoda kukuudzai ndechekuti haana kufira mahara nevamwe vakafa. Vakafira kuti munyika muno tiwane shanduko iri kuuya muZimbabwe. Valenzi veduwe, ndinokumbirisa kuti musarwa. Isa hatidi hondo, hatidi ropa, hatidi mhirizhonga. Toda runyararo munyika yeZimbabwe. Zvanza zvinogezana. Tiri gumba rimwe chete bvine mupimbira. Hapana mukoma, hapana munyingina, tiri vezera rimwe chete.
Nezuro vachamisa vakatadza kuita musangano kumarondera mushure mekurambidzwa nemapurisa zvichinzi bato ravo raive risina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa. Asi vachamisa vati havashore zvakaitwa nemapurisa vachiti vaiita zvavaive vatumwa. Vachamisa vavembi savo kuti kana bato ravo rave kutungamira hurumende vachadzora kushandiswa kwemari yekunze kusvika upfumi hwenyika hwasimba zvekuti nyika inenge yave kukwanisa kuve nemari yayo. Asi vachitaura pamusangano wekutsvagawo rutsigiro rwebato ravo reZANU-PF munguva pfupi yapfuura muBulawayo, mutevedzeri wemutungamiri wenyika variwo mutevedzeri webato vaConstantino Chiwenga vakati hachisi chinhu chakanakira upfumi hwenyika kuti hurumende ishandise mari yekunze. VaAlexander Jekenya, mutsigiri webato reCCC, avo vati vari kugara muSouth Africa, vati vanorwadziwa nekugara kunze kwenyika nekuda kwekuti nyika yaondomoka.
Tikarini tiri pasi peutapwa, dzimba dzedu dzakapwanywa zvikadzimuramba dzina, tikagara panze zvinhu zvedu zvikanayiwa, mari dzedu dzakatorwa nagono akatitambira mari, ini ndakasunungwa nekuti ndabvunza cheni, kubvunza cheni shanduko imhosva here? Ndinozviziva ZANU inochekeresa asi chidachero muzvacharimwa.
Mudunhu reBait Bridge muchaitwa sarudzo dzemabi-election mumaward maviri. Sarudzo dzemabi-election dzichaitwa munyika musi wa26 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muBait Bridge, ndini kudzanai Musengi.